Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato relead Muzare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court ukuo MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure that's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara
chatiri kunzwira ndechekuti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo
Shirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reshirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa relead Muzare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Uku bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nano zvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengeta iguta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaNelson Chamisa veTriple C vaMuonzora veMDCT navaLove More Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijiumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Imikana iriko yekutitivandudze maitiro edu zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira. Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumana nzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokuri, zvose zvavakuri nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiitawo mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinhirwawo navaJafet Moyo, varove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi ayakare vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti macivil servants vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro nezvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouyi nenzira dzekurakini dzezvidzova dzatekechera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe macivil servants asitori nawo yokuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuori ndoinonyanya kuti vazhinji vaite mari macivil servants.
Musangano wakatanga musi waChikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande dzinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo. Mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza vakasununguka mushure mokunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu, apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataurwa neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita seMundondo Primary neSekondary, Rupiri Primary neSekondary pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu gore rino. Mumwe wevabereki ava, sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya, vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingagari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvatinirwawo nemumwe mugaro wekwachikomo vabhoasi Manyanye, avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzarotanga kuchurwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa.
Ipapa pavaikutaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano, vakaenda navo kureva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi. Izvozvo izvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
Vamanyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Zvakadii pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida, kwete kuita zvokumanikidza. Iko zvinezvi tati tosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regalera zvichikati ai makapfeka zvikanzi haiwa tinongoita zvokunyengezera. Saka obviously vabereki havazvifariri, but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogari vevaramba kuti vatume vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda siya nekudzidza kwevana vechikoro, hatimbofi takaita izvi zvinokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yo taida kuti vanhu vadzidzi. Vamwe havo vanotaura kwavasina kuswera vanotaura izvozvo. Izvi ina handiko, handina kumbosvika kwamazvingi sena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura vasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atimwanani kuita izvi. Asi vamwe vabereki vati kunyange vatogaripi varamba nyaya iyi, vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogarepi avo vanova nhengo yeparamende yenzvimbo iyi pari zvino, uye vari kutsvaga rutsigiro kuti vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reambagameted rural teachers union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobed Masaraure vasvoropodza bato rezanupf vachiti kunyange hazvo vatogarepi vati manyepo, nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanira kutora vana achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanira kutora varaidzi achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanira kuabhusa school property achipesiwa maprivate political interests. Zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro, sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Toda kuti mutaure neve public service commission, ndovane atinoti ma public service regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanira kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yatadza kubata sachigaro wecommission yepublic service Dr Vincent Hungwe, sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswo zvematongerwo enyika. Bato rezanupf rinogara richipomerwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga giro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vatanga vachikwishana navagovhu hamandishe vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Shirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reshirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day, dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chatiri kunzwira ndechekuti shirikadzi irarame, igone kurarama iyo nevana vayo, izvimiririre. Nokuti kana tikadzembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo, but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda, tikuda mikana.
Amai Ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa.
Kutorerwa pfuma, abuse chaiyo, kutorerwa kodzero dzako.
Kana vamiririri mumwe mikana yatoshayoti unomiririrwa nani? Kana mungava mumhuri, mungava mucommunity, kungava kumabasa, unenge wangomunhu akudherereka. Saka tiri kuti isusu tinoda protection from all stakeholders.
Vachitaurawo Studio 7 imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti Administration of Estate Act sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina
basiwa pamwe nema properties. Saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties nguvai. Saka munhu anenge atosiwa asina kana dora kana cent. Saka chinhu chiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambudziko guru riri pamari. Mumwe muzvinabhizimusi ataura neStudio 7 vaFred Masocha vatiwo kuomaka upenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo.
Kuda kwekuondomoka kwaita nyika tiri kutotoomerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nyerera. Saka unotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vapou mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuVictoria Falls. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi. Zuva reshirikadzi rinochengetedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga uye sangano reUnited Nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011. Padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo, mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano. Muna 2017 sangano reHuman Rights Watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma, misha pamwe neminda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matanho ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2013 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvinabhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kweukama hwenyika dzavo. Varimi vakawanda munyika vanotwari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvavekuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US $30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa, kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinodzinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vaBeki Marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhavo matekenya vanorima vari kuHurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment you are not just here, she's here in Mumunda. You know, and I have done it here, Jikira, Bruce Vanoba. I don't know, Pagati Pemunda, Pausinga only. Jira, my GM, people to Aizema, Raya, Zirin Nani, we won't lose the Kitichibaji. When the moment the farmer has got to Bagajangu Shinemoise, Agawanda.
Mukuru wemusangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemaize sheller kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko ndiri macombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US dollar.
Zvichitwa nokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana. Panye kuti GMB ise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US $150 kusvika pamazana maviri kana kuti US $200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya michina yavo pahekta zvichienza nekuti gorosi riri kukohwa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Nguva ya kare, minda ichiri midiki, vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe, apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza, ouraya mbudzi kana huku, pamusoro pazvo obika hwahwa nemahewu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday seven to nine.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kuvira ku Mount Pleasant muHarare ndokwandaka tanga kuimba mumba mamai vangu taimba muchurch taenda kuRoma ndiri kuMontreal ndakaimba ne the people of gospel choir of Montreal for about 5 years ndokanda tama kuMontreal ndikauya Vancouver tikambonyarara mbijana but yes nezvi tatanga nazvo kuti zvemagitare
pane nyaya yekuti vabereki vaitididii vabereki pavakatanga iwo kuti ndakurwa zvemumhanzi
angoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kufara mwanangu paunoimba vaingondikurudzira vaindiona ndichiimba ndichiendera mwari wangu ndichiendera mwari wavo zvaibva zvawedzerawo ka element kekungoita kekungokoshe
Music yauri kurova yakangomira kugospel here kana kuti unosanganisa
ah 100% yechurch zvaJesu ndozvedu
sei wakachuza kuimba zvaJesu zvechurch
andina kuchuza zvaJesu zvechurch ndozvandakapiwa namwari
saka tsoti
tinofamba nezvatakapiwa
chipo chekutozvarwa nacho here ichi vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba
zvavo vamwe hatina kuenda kuchikoro kuimba
chimbochiudzai zvishoma nezvesong itsva iyi yandanzwa nezvayo
inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mutsvene tiri kuhope takatorarawo vamwe tikatopiwo malyrics melody zvese zvikatongouya kuhope tikamuka tichinyora tsiri the Lord just showed up again which was just so beautiful but every part of this song is not my own and I think ndopane emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazaka zvakanaka Hallelujah. Iwe chako ndechemungosvipa chete.
Muindustry yemagitare kune chimwe chinhu chirikuitika chatinoona chinokanganisa vaindi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwayo?
NdiJesu shaka, ndiJesu. Everybody, munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutadzi.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa message yenyu vobva vati toda kutsvaga amanda. Vanokuwana ikupi?
PaInstagram tinowanika.
Mune mudzani.
First and last name Yuri. Atiwani.
Ndiri vanhu vaJesu. Okay. Mubva matudza kambo kenyu tobva takarova vanhu vombojaivha nhasi was a Friday.
Kugamai munamati vanhu vaMwari Jesu ari kuuya. This is Reborn by Amanda Takawira.
Hanzi chizvarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7 kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakangana chirongwa che Live Talk na 8 p.m. manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwekugara kwematare enomination court nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino uye kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro kwave kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare reHigh Court ukuwo MDCT ichienda kudare reElectoral Court zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPrasidis Jeremiah nchiti murare zvakanaka vateereri.
So we see cut this